Ndi chikura nda ingo suira kuyambuka samoro Nda ifunga kuti ndi chazvita ndisati ndarora Iko zvinoona mwana wevamwe ndave kudomutoro Kuzotamba iripo nokuti hupenyu ibhora Zvinotaurwa navakuru tinenge tichitoterera Hanzi kubudirira hakude chikora-kora Mwanangu ukakurira chokwadi unokuvaro Ngatisazongotambe iripo upenyu hahusi bora Samora tichadokunda kuyambuka Samora mashero, Samora mashero, andide mbeba Samora mashero, Samora mashero, andide mbeba Samora mashero, Samora mashero, andide mbeba Samora Kakazotenga onda ndikafunga ndayambuka samoro Ndakawana iri njanji zvikanzi panodiwa chitima Kundotsvaka chitima dzokei samora kuri kwizi zvikanzi dzoka mwana aiwa panodiwa chikepe Takaita mibatanidzwa Sokei nechikepe wanike wave mukwako zvakare Ndopa unoona kuti chokutanga kufema Ndakazotsoka kuona masanga Ndakajuma samora iri zvira Semunjoma akabva aita mukwidza Ndakaona onda kudzoka nendeshure Matero, Chakanishamisa moyo wangu wakatsoka Unorugare mumoyo Ndava kunzwisisa kuti tisu vechidoko Tiri kudiwa kuti tibate basa Nyasi kwa samora kuite Miri kwa samora Samora tichadokunda kuyambuka Samora mashero tichayambuka Samora mashero andiye mbeba Samora tichakunda mashero Samora mashero andiye mbeba
zvangu panaridzende ndisingakanganwi kopa charge kana fourth chitori mazera mamwe nambapi Cristiano Brown na Messi neshungu tichaita nyasi kwa Samora kuti kuite mhiri kwa Samora